hapana chakaipa hapo kana pane mutungamiri wenyika kana nevamwewo vemabhizinesi vanenge vachida kushambadza nyika, vada kushambadza Africa, vada kuti mabhizinesi avhure munyika muno, avhure muAfrica kuti nyika dzedu dzibudirire. Asi tirozondipedza simba vechekuti tinenge taakukwira ndege taakuenda kunyika dzakaita sana Dubai, tichiti tiri kuenda ikoko kunoita Global Business Forum tichiongorora nezveAfrica, asi tichiitira musangano wacho kuDubai. Ipapo ndopandinopera simba rese kuti zvaakufamba sei apa, taakuenda neAfrica kuDubai here, tirikuire kuti tinoishambadzira kuDubai, pane kuti zvanga zvisiri nani here ivo vari kuDubai vacho. Kana varivo vatiri kuda kuti vavhure mabhizinesi avo muno muZimbabwe, muAfrica, tovaunza kuno, tovakoka kuno, voya vachizviomera vega, gozi handioni kuti zvingashande sei kuti isu tokurisa mari yekukwira ndege tichiita Dubai, togara navo mabhodhroom, maconference room, tichida kuvaudza nemiromo nemifananidzo nemavhizhuwal kuti ndo zvakaita Africa, ndo mabhenefitsi kana kunaka kwekuti muye kuzodyara mari kana kuvhura mabhizinesi muAfrica, asi tichizviitira kuDubai. Ngavauye ivo vari kuDubai vacho nedzimwe nyika dzavari kuda kukoka kuDubai koko, vauye muno muAfrica, vauye vazvionere, vafambe mune vanhu, vafambe vachizviondera situation on the ground, tikutaura zvatinoita pachirungu. Kana muri muno muZimbabwe, vozvionera magetsi akamira sei, nyaya dzemvura dzakamira sei, vanhu vacho vakaita sei, isu vagari vemuno muAfrica tinoshandika navo here, vozvionera vega nemeso avo. Ndo zvandinotoona kuti ndo zvingatoite izvi zvine unjere mukati, pane kuti shuwa tinokwira ndege tioenda kuDubai toti tiri kuenda ikoko kunotaura nezvebhizinesi remuAfrica, handione kuti shumo yacho iri papi ipapo.
Asi kavambofana musangano weunonzi ndewekukurudzira venyika dzekunze ivavava kana mhiri kwemakungwa kuti vange vachiisa mari dzavo muAfrica, hamuonewo here kuti zvakakodzerwa kuti kana vari vari kuda kukwezvwa motoenda kwavari?
Zvinoita hazvo sei zvakadaro, asi zvinotinetsei kuti apa tasumudza mukuru wenyika kuti aende kunokwezva vanhu kuti huyai kuno kuAfrica. Apo ndopaakunetsa manje kuti hazvisiri izvo zvandingaona zvinosimudza mukuru wenyika kuti ndaakuenda kunokwezva vanhu vari kune dzimwe nyika kuti vauye vaone zviri muno muAfrica, pane kuti nyaya dzakadai tinogona kutanga hedu tichiita kunge kurezva kana kuka kunyenga, tichitumira vari pasi ava vachigoenda kunoita malinkages kana networking yatinotaura iya nemabhizinesi people ariko kune dzimwe nyika ikunana Dubai nedzimwe nyika dzavari kuda vacho kuti vanhu vauye kuzodyara mari dzavo kuno. Kana vazouya kuno vaona kuvauya kuno ndopavanogara kana nemutungamiri wenyika nemakurukota kana ehurumende nevakuru vemamwe mapazi ehurumende nemwe mabhizinesi vachizviondera muno vari muno muAfrica, vari muno muZimbabwe, kwete kuti tinotumira mukuru wenyika negurususu revanhu vese vava kuti endai kuDubai munosangana nevanhu ikoko kuDubai tofurisa mari dzakawandisa, ndokuti tiri tichitaura nemuromo kuti mutungamiri wenyika aenda kwakati kwakati, zvinoita sezvinhu zviri nyore. Asi tinofanwa kutakangana kuti panenge pabuda madzimari, ndege dzakwirwa idzodzose, vanhu vaenda ikoko, mari dzatisina seZimbabwe. Asi tinofanwa kuti kana tiri panyika iri kuti zvinhu hazvisi kutifambira zvakanaka munyika muno, mari iri kutineta yekupa madhokota, yekupa maticha, yekutenga mishonga muzvipatara, yekusumudzira muzvikoro zvedu, tinofanwa kutigara pasi patingati tikwezve mabhizinesi acho akanaka auye muno muZimbabwe akusumudzire nyika yedu. Asi tichizviita mune nzira ine njere ino ungwaro isingaiti tichitoburisa mari yakawanda yatisina, ndeiti nzira yatingashandisa. Ndinoona kuti zvanga zviri nani kuti izvi dai zvatangwa zviri pasi pasi yatinoti low level, vachienda vachiita mainteraction, manetworking nemabhizinesi ekune dzimwe nyika, ivo pavanozouya kuno kana pachida kuzosainiwa zvinosainiwa memorandum of understanding nemamwe zvinowirirana zvavanoda kusainirana, vachiuya kuno vachiona vakuru venyika dzavanenge vachiuya muno muAfrica kuzoti vanzwisise kuti dzakamira sei, zvinokodzera here kuti vadyare mari dzavo. Ndokuona kwangu.
Tinoona kuti misangano yakadai misangano inoitwa makore akawanda, muri kuona iine pundutso yairi kupa here kuAfrica?
Papundutso apo panotinesei, ndinangoti zvinoenderanawo nenyika dzacho. dzemuAfrica kuti ndedziti ngekuti kungoenda chete tichingoti ndiyetakwira ndege taenda kuna naDubai Global Business Forum for Africa kana iwezai China Africa Forum kana United States GG Forum asi nyika yacho yawabva waseya wakagadzirisa here zvinhu munyika mako kwekuti kwauri kuenda mhiri kwemakungwa ikoko une chawakabata chauri kutengesa chinoita kuti wauri kuti uda kukwezva vacho chii chauinacho ee zvino tiri kupoterera kuti takakwira zvinhu handiziri zvishanu zvigumi here paease of doing business tichiri kuma140 chakuti zviri kureva kuti makore maviri esaya patiri kuti tiaepublica dispensation hapana chanyatsogadziriswa hapana chekupemberera izvi munhu anga achiwana hu muclasi yezvino akuwana ii